Vamasanga vange vari kutsanangurira komiti yeSenate inoona nezverunyararo matano ari kutorwa nehurumende kuona kuti hapana munhu achafa nenzara sezvo nyika isina kuwana goro rakakwana. Vamasanga vati havasi kushaya hope nekuti kunyange hazvo dzimwe nzvimbo dzisina kuwana goro munyika mune chibage chakakwana. Vati hurumende pari zvino iri kubatsira nechikafu vanhu mamiriyoni mana kusanganisira avo vaibatsirwa neWFP iyo yakamira kupa vanhu chikafu muna kurume sezvainge yatenderana nehurumende. Act 1 Masanga. Vamasanga vati vanotarisira kuti uwandu hwevanhu vanoda rubatsiro ruchawedzera sezvo pari zvino pakiitwa ongororo yekuona kuti vanhu vangani vanoda rubatsiro mushure megoo regore rino. Vati kana dai mwaka wanga wakanaka vangadai vakamira kupa vanhu chikafu muna kurume apo panotanga vanhu kukohwa, asi havana kuita izvi nekuti nzvimbo zhinji munyika hadzina kuwana goo rinokwana. Vamasanga vati pari zvino Green Marketing Board ine chibage chinoita kuti vaenderere mberi nechirongwa chavo chekupa chibage kune avo vane nzara. Pasi pechirongwa ichi munhu wega wega mumhuri anopihwa makirogiramu 10 echibage. Vatiwo chibage chinopihwa pachena pasingaitwe zvematongerwo enyika. Kunze kwechirongwa chekupa vanhu chibage pane zvimwe zvirongwa zvinobatsira kurwisa nzara zvakaita seharmonized cash transfer program icho chiri kubatsira vanhu zviuru makumi manomwe nezvishanu. Vamasanga vati kutanga mwedzi unouya mari inopihwa mhuri ine munhu mumwe pasi pechirongwa ichi ichakwira kusvika pamadhora $20 kuAmerica uye mhuri ine vanhu vatatu inenge yari kuwana madhora $50 ekuAmerica.
And the maximum is a 4-member family and above, they get $65 per month converted to our local currency at the official prevailing. And this, I think,
mhuri ine vanhu vana inowana madhora $65 ekuAmerica, asi mari iyi inenge yakachinjwa pakushandiswa reti pamusika weRDZ.
Vatiwo vaisifunga kuti nzara inobata vanhu kumaruwa chete, asi vakaona kuti izvi handizvo, nekudaro vave kupawo vane nzara mumadhorobha chikafu. Vamasanga vati vakambotanga vachipa vanhu chikafu, asi pari zvino vave kuvapa mari kuti vazvitengere chikafu vega.
People vanoenda kuzvigayo vachinogaisa, but ku town people buy minimum, and we felt it was easier administratively to distribute money.
Vaenderera mberi vachiti vanobatsirawo vapoteri zviuru 15 vari patongogara refugee camp nechibage. Vamasanga vati chichemo chavo chikuru inyaya yekuti vanopihwa mari shoma nebazi rezvemari kuti vatenge chibage, asi vakati chinofadza ndechekuti Green Marketing Board hairambi kuvakweretesa chibage kana mari yavo yapera. Vachitaurawo pamberi pekomiti iyi mushandi mukuru bazi rezvekurima muzvinafundo Obed Jiri vati uwandu hwechibage chakakohwa gore rino hwakadzikira nezvikamu 43 kubva muzana. Vatiwo dunhu remashonaland West ndiro rega munyika rine chikafu chakawanda kudarika charinoda kana kuti surplus. Mashonaland Central neEast ane chibage chakawanda, asi ane mamwe matunhu madiki asina chibage chakakwana. Masvingo, Matabeleland North neSouth haana chibage chakakwana. Vajiri vati kunyange hazvo nyika yakawana chibage chisina kukwana, chibage chiri munyika chinokwana kana vabatanidza nechiri mumatura eStrategic Grain Reserve. Asi vati zvakakosha kuti hurumende nemakambani anogaya hupfu atange kutenga chibage chinosvika kana kudarika matanu zviuru 300 kubva kunze kwenyika, vachiti izvi zvinobatsira nyika zvikuru.
Millers and stock feed manufacturers should access or should be allowed to access foreign currency as well as use their free funds for grain importation.
Vanogaya hupfu nekugadzira chikafu chezvipfuyo vanofanira kupihwa mari yekunze kana kubvumidzwa kushandisa mafree funds avo kutenga chibage kubva kunze kwenyika.
Vatiwo hurumende inofanira kuona kuti GMB yatanga kuendesa chibage kunzvimbo dzisina chibage chakakwana kuti vanhu vasafe nenzara. Nzvimbo dzine nzara yakanyanya dzinoda rubatsiro nechimbi chimbi dzinosanganisira Chimanimani, Bikita, Zaka, Bakebridge, Matovo, Ulilima neMangwe. Komiti ichanyora gwaro rayo iyo ichatura kudare Senate uko richazeiwa, uye makurukota ane chekuita nenyaya iyi ozotora matano pamusoro pezvisungo zvinenge zvabuda muSenate. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.